Vachitaura pagungano iri raungana pane imwe hotera muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvakavatorera nguva kutenda kuti kune varairidzi vari kutsigira hurumende yavo.
Ndakanzwa kuti kune mateachers oEV vakauya vachina masa sector refinance. Kuna mateachers veEV tingavatsigire ivo hosha zvokuita. Zvakaramba mashoko achingouya achizongati posibly kuvariko. Ndataurira vakuru venyu patambosangana kuti zuva ranhasi handiri kangano. Handai kufunga nezvinogara zvichitaurwa nenezvinobva kusekita iyi
vamunangagwa vati nekuda kwerutsigiro rwavapiwa nevarairidzi urwu zuva ranhasi havari kanganwi.
Ngatishuve maziso edu asi vureni ameso edu songa tizive kuti hatina imwe nyika kunze kweyedu. Hakuna umwe anovaka nyika ino kunze kwoyo waunoona ari pedo newe newe achikuonavo movaka nyika makabatana. Hakuna nyika inovakwa nevanobvisana vachikumbidzana vachikambira matongo. Hakuna kukanya mubhaibheri kana mudii. Nyika dzinovakwa nevakabatana vanokumbirana mune munogare rutora joko.
Mumwe wevarongi vemusangano uyu vachitungamirira Teachers for Economic Development vaAmon Chocha vati
hazvirevi kudaro. Sebato revarairidzi tiri nhengo dzinogara munyika, tiri vanhu vanoteera mumashure memukuru wenyika. Munhu kana uri pamba unosapota baba wako, zvinenge zvataurwa nababa wako ndozvaunoteedzera. Saka vamunangagwa ndiyo baba wedu, saka zvavanotaura zvese tinotraya kupinda mazviri kuti upenyu hwedu hugosununguka. Ungaite munhu akaita sei anoti akanzwa baba wako aita chakati, kana ukazokumbira chaunokumbira unochiona chirudzii iwe usiri usingamuteereri. Saka isi tinoteerera baba wedu savamunangagwa semacitizens emunyika.
Kunyange zvazvo vamwe vamiriri vevarairidzi nemapata anopikisa vanga vachinyunyuta negungano iri vachiti riri kukanganisawo mazamanisho nekupera kwegore ari kunyorwa muzvikoro, vachiocha vazviramba vachiti
nguva nenguva tinotarisa kuti kana zvinhu zvichiitwa zvinoitwa nenguva yazvo yakafanira. Izvezvi vanhu maexams ari kuenderera mberi as usual, masecondary schools ari kunyora vakateera kuzvikoro kwedu. Izvezvi unoona kuti vana vari kutonyora maexams, hakuna chikuru chatadza kunyora nekutauya kuno kulonje.
Umwe wevarairidzi vanga vari pamusangano uyu vashupikai zitsanza vabva kwamutoko vatiwo vauya nekuda vachiti vanotenderana nezvinangwa zvebandiko revarairidzi raparurwa iri.
Saka zvinhu zviri kutifadza zvichatibatsira zvakanyanya kuvana. Tinenge tichiita basa redu, tinenge tichidzidzisa vana tichivasimudzira zvakare kuti vazive ramangwana ravo nenyika yavo vachinge vari vana vari patriotic.
Gurukota rezvedzidzo yepasi amai Evelyn Lovu vati bazi ravo rinotsigira zvakanyanya varairidzi ava vavati vanoda pundutso pamwe nekushanda pamwe chete nehurumende mukuvandudza nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.